Zimbabwe National Soccer Team yakabudirira kuenda kumakwikwi ekupedzisira AFCON 2025 akaitirwa kuMorocco mushure mekuita mangande 1-1 nekenya mumutambo wakatambirwa kupolokwane nechishanu. Makwikwi AFCON 2025 ane zvikwata makumi maviri nezvina. Zimbabwe yave nemapoints mapfumbamwe, mapoints maviri pasi peCameroon iyo iri kuendawo kumafinari uku. Mutambi weMotherwell kuScotland, Julius Masanise, ndiye akamuisa chibodzwa chakaendesa chikwata chenyika ichi kuMorocco uku. VaAdoms Mukwasi avo vaitungamirira chikwata cheRatsigiri yeNhabvu kumutambo uyu kuPolokwane vanoti vari kufara nenyika yese iri kufara. Aingotambira Cape United uyezve akatora mukombe weleague muna 1996 George Ndiwa anoti maWarriors akafadza uye chitsuwiro chavo ndechekuti Zimbabwe iiswe mugungano riri nani kumafinari kwaari kuenda uku.
Takukwanisaya kudaro timu yedu iri kutamba zvakanaka, iri kutamba zvakanaka kudaro. Tinovimba kuti kuAFCON ikoko tikaiswa mugrupu riri nanewo tinoenda mberi. Semaonero angu adiitamtuzirawomasemichemuche
aka kabeke chitanhatu maWarriors achibudirira kuenda kuAFCON mushure mekuita izvi kare muna 2004, 2006, 2017, 2019 na 2022. Asi pese apa Zimbabwe yakakundikana kubudirira kusvika munharaunda yechipiri kubva mumagungano. Murairidzi wezvemitambo Edmond Mutetwa anoti kuti Zimbabwe idarike payakagumira apa panoda gadziriro yakasimba nemitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvenyika dzine madzita munhapfu.
Taakuda preparation yakasimba, hapachada preparation yekuti tinotamba nematims ana Harare City nana Dynamos. Paakuda kuti panonokemba kudzimwe nyika vanofanira kupinda kana mukembi kwatira kana 4 months, uye haichada kuti vanotamba netimu dzakaita sana Mozambique. Paakuda matimu mahombe kuti vanoona strengthness yavo neweakness yavo, saka preparation chaakutofanira kutotanga izvozvi.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanowedzerawo vachiti pari kudiwa kutsvagwa mari yemuhoro yevatambi vari kuMorocco kuitira kuti vatambe nemwoyo wese, kwete zvekumbora mabasa sezvanga chiitira makore apfuura.
Kuda kuti FIFA ikwanise kunyengetedza makambani kuti auyewo achibatsira bhora. Vakomana ava vanodiwa kuti pavanonotamba vave mstete yekuti pfungwa dzavo dzinei dzakagadzikana ende vachikwanisa kuita basa ravo vakasununguka.
Kekutanga, Zimbabwe ichange ine murayiridzi wemhiri kwemakungwa Mateo Nizo Germany uyo ari kuenda nayo kumafinari eAFCON aya. Pese paienda Zimbabwe kumakundano aya yanga ichitungamirwa nevarayiridzi vemuno Sunday Chidzambwa kaviri, Charles Flauri, Kalisto Pasua na Norman Mapeza. Iko zvino Zimbabwe yananga kuyaunde kuCameroon uko ine mutambo wegumisira weGroup J neCameroon uyo uriko nemusi wechipiri. Ikapedza neCameroon, Zimbabwe inenge yotarisana nemitambo ye 2026 World Cup iyo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Rwanda, Nigeria neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.